vakazwai vakatiposhera zvaivo. Izuva rinongo tsangaridza tevana veZimbabwe. Tisine chidiki tine ramangwana, tisi tofanira kugara pasi tichiona kuti ramangwana redu tanga rakamira sei. We define our future. Izuva rakatikoshera zvikuru, ratinogara, ratinokurukura. Zvemingamupinyi zvatingava tichisangana nazvo nemamwe masolutions atingaiti kuitira kuti tipedze matambudziko atinosangana nawo.
Vamunangagwa vakasimbisa chaizvo nyaya yekushandisa zvinodhaka, madrugs, mitoriro nezvimwe zvakawanda wanda. Imi matambudziko amungade kunongedzera ndeapi amuri kusangana nawo sevechidiki?
Anoenderana nenyaya yekushaikwa kwamabasa, zvinoenderana nenyaya dzinokuita zvemadrug abuse. Ndo zvinhu zvakawanda zviri kurega kusanganikwa nazvo nevechidiki.
Kurudziro yamunopa vamwe vechidiki semi ndeyekuti kudii?
Saka tinenge tichikurudzirana kuti isu vechidiki we have to be responsible citizen, tichisiya zvemadrugs so that tiwe neramangwana rakanaka. Baba Munangagwa ari kutaura zve no one and no place behind, but madrugs akonzeresa matambudziko akawanda kune vechidiki. Saka ndo nyaya yatinoramba tichikurukura isu vechidiki nenyaya yemabasa, tichiziva kuti mabasa ari kunetsa munyika. Zvii zvingaitwe kuwanisa mangwana edu? Tichikurudzirana kuti tinge tichiziva mabasa emaoko, anga mabasa ekuvaka, mabasa ekuisa makapenzi, ekuita plumping, so that tinokwanisa kuzvimirira nekuzviitira kuchengetedza mhuri dziri dzakanaka.